manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17 2020 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruwa vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira, upenyu hwavari kurarama uri kudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mbaiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya vadzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuborodzo Brook iri kunetsawo sezvo muzvari Mbaiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vaende kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvari Chiwenga vataona nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutonga kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta ravachiwenga vaWellington pasipanodya. Vapasipanodya vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. Vanyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi muvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana. Asi kana pasina chabuda panyaya iyi, nyaya iyi inezenge yotanga kunzwikwa mudare nemusi wechipiri. Kunze kwekunetsana panyaya yekurambana iyi, muzvari Mbaiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri, imwe yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga.
Uhongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurira nemune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo, zviripo izvozvo kuti mhuri dzinopiwa mukana wekutaurirana. Asiwo tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida parenge pava kuti pamwe pane vari kutya kuti hapwa dzapfukurwa pachivara kana kupfumurwa kungazoitwa kana nyaya yayo ikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane, asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tinokana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezviti kwete kutasa kuti ane masimba ale kunda mwende upi uye zvakada vanhu vachitaura na kunzeko Matare zvinenge zvawirirarwa zvachona zvinofanira kuchizvike zvadziswa kana kuti zvipfinirwa nedare kuti aiwa izvi zvakanaka kuitira kuti pasava nevanhu vanozoti mangwana aiwa ndakambudikidzwa kana kuti ndanga ndisina kugutsikana ndikakwara sazvakanakira zvakare ndechekuti zvine magweta mukati ematii ese izvozvo zvinoita kuti matii ese agone kuona kuti kodzero dzavo neishuviro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzemadzimai panyaya iyi
saka apa magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoriranwa apa asi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese
hongu asi kana magweta achitaurirana vanenge vachiita zvavanenge vatumwa magweta pachavo zvinenge zvichingovanhume havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndo zvatinoda vachizotaurawo kuti mutemo unoti kudii nekwanokoshera magweta
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Human Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg South Africa Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha mahofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navanewson chamisa achiti ari kutsvaga zvombo asi mapurisa aya hapana chaawana pamorgan tsvangirai house rutendo mawere anoti panyaya inotevera
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na 4 pm ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya mapurisa akawanda asara ari panze mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwema awa maviri asi hapana zvavawana mushure mekushaiwa zvaanga achitsvaga mapurisa aya abva adzokera hapana munhu arohwa kana kusungwa mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kwemorgan tsvangirai house vasemudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo
vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirawo kusecha tikatokumbirawo tsamba yainyi nonga vatipa iri timu yanga yakati wandei then vaita barricade paharvest house pese kusvika kwaoke pana angwa nepaofisi vatatendera kupinda vatatenda kupinda 10 vanhu kuti vakwanise kusecha zvavari kutsvaga zvavari kuti mabhemba saka pari zvino vari kutosecha hapana chavati vawana ende hapana chavanowana bhokozi hapana chiripo
mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate
sekutaura kwataita izvozvo vakazara muharvest house vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC iite kunge ndiyo pati yemadusura
kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa taurai chava anoti panyaya inotevera
vabrighton sikira vanodzidzisa kumaruva ekwanemangwe kugokwe south vatsikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndune manza yakanaka ndodzidza kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvimurivo zvanga zvakakushwa namadhamu, ndodzoka kubasa. Asi kuti ratikwadi zvinhu zvakaoma. Salary yedu haikwani, ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kumogeza teachers college. Akatanga September. Initially takabata 1.6. Ndobva kwazvanzi kodiwa top up ye 800. Saka yese for the term ya 2.4 tisinga verengi mama provisions ya anoda. Then for this coming term ya tukupindai parikudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira. Mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti mhuri yerano inoti mhuri haizivi kuti mari haikwani. Ini ndichinguda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga zvemajigisi zvemadhiringi. Asi dambudziko ratava naruma ndeyekuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Zvotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi, saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tukupiwa $13 iri kunzi irura allowance. $13 haikwani kuti titenge kana lofu rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% ye salary yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti zvikuwana chinotibatsirawo kumaruwa. Nekuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana kuti tiverenge nekuti zviri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende ndayatarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti paruwa allowance.
Muzvare Lini Angiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwachirumhanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kukuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasi pasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvare Ngiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiuru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri ine vanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza. Kuti tinzwe zviri kuitika, Michael Oyo Studio 7 abata vatarisai madhochi mubereki ane mwana ari kusanyati.
Dambudziko ririko anongosvika zvinhu zvakaoma kudaro. Vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa zvinhu hazvizi kutengeka. Mabhuku anodiwa taipaine mabhuku ngaawanda ari kudiwa apa asi kutengeka. Kuro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu. Taimu yacho yanokwidza isiyo manje.
Pamakabhadhara school fees makabhadhara mari?
Yange iri 150.
Ndiyo yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here? Nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees.
Zvanga zvakasiyana.
Mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza?
Nyaya iripo manje kana kuri kwedu kumusha anga chingondoya nemabhemba kuzosakura kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina matsaja anga chingostrike asi kundoya nemapadza izvakati nekungodhurisirana chikoro chacho handisizvata naruinde chikoro
nemaondo renyu mungati nyaya iyo gadziriswa sei
ha iyi nyaya iyi zvangu chandirikuona ndechekuti dai tambofirwa rimwe bato tambopinda rimwe nerimwe bato tamboona kuti ndonasa kuti zvinhu zvomunhu azvikama because aiini zvaekupara zvinhu zvinhu zvasvika pakuoma taomerwa zvokuti nyika ine mhepo nyika ine nzara musha wapinda mhepo haiwa hazvina kumira zvakanaka semari yange haisi kubatsira ende zvinoita sekuti iwonyese unoite chigwaza abereki bhadzi nerimwe sure nekumwe divi unozoonawo kuti maticha hana zvaari kuwa because mari ari kuora haisi kana kutombotenga mhuri yake anenge ane vana 400 then anoda chikafu anodawo transport yekuti aende kuchikora everyday achidzoka anodawo bhutsu yake chaiko anodawo sipo anodawo hende yake kupfeka but unobva ungoona kuti zvinhu zvacho zvenge zvakatokooma manje saka zvokubata kwese kwese
mwana paakaenda kuchikoro iye akati akanosangana nematambudziko akadii
tambudziko ririko guru chacho ndirekuti kudzidza haa kudzidza hakusi kudzidziwa ndo one chekutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngawo sekuti musi vanenge vangofunga vaungodzidzisawo vanongodzidzisa kuti haa nguva chaisi kutenga kavhai aisi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataurawo zvangeni
avanga vari vatarisai madhochi vachitaura vari parunare ukadoma namike wove westudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo muukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera mutungamiri wehurumende yeukraine asiya basa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi vamwe vagari vekushurugwi south vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisisina mvura Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
vamwe vagari vekushurugwi south kuward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya kwemvura dunhu rese reshurugwi south rine zvibhorani mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu asi zvibhorani mazana maviri hazvisi kushanda izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi mumwe mugari wemudunhu iri amai Martha Mashaya Mombe vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pazuva iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru
redu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura mvura hakuna tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7-8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru zviri kudotishungurudzawo tatambura isu dei tawandigwawo zvimwe zvibhorani kuti towanewo mvura nekuti tatambura hatigezi hatisuki madzuva macho hamuna kana domwe remvura
amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi Mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwava kutori nazvibhorani. Amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhi yavo, avo vanotanga vavaitisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa.
Amvura yekunwa hatina. Vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo, saka kana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo, saka mupenyu watikurama hwakaoma. Zvibhorani hakuna. Unototanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Saka munongoona kuti ndiro inonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira. Nekuti kana paunobuda uchiti ndikuenda kunoteka mvura, une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako, asi iwe ndombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongo gara Rural District Council, iyo inobata dunhu reShurugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomekwa kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura, kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvibhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa, asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda, saka vanotoreshena kuti vose vakwane. Vakasatodero zvingafambi zvakanaka, noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati. Ava akudhara vanoita nezvazvo veTDF vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa, so that itaka riya rinenge rakawira rakavharira mapipe robva rabuda. Saka izvozvo iprocess yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvakafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende, kunyange hazvo imwe yemari iyi vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga, yakauya mudhara ende yatakandoshandisa, takadrila mapoles pachachacha patongogara kutotonga kliniki kubata nai nekugama kamakliniki. Then imwe yachona takaivakisa bridge, imwe tikaivakisa kliniki.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo, uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Azwana about 2.5 muna December, muna 27 December. Mukaona takaadvertisa kuda kudrila mabholes, maequipment okuisa mabholes. Musande mei imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Atape kuzimbabwe kemunyika munomanjidza kuda mwari
sei madaro
Marvelous Mfanganya huye, ndiri mu Washington.
Munao zemitambo, chikwata KFC Platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave pedyo nekutanga. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Che kwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuAmerica. Chatora vatambi vese vanga vachirwirwa pamarketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi gumi nemwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegorera 2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange, Donald Jinyai weTriangle, avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne Makepekepe Ekeps United. Vatambi ava vatove kusiyavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weLeague pamwe newe Cup Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhorazana nemakumi mashanu ekuAmerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Cape United, mutevere wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera, Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava.
Nokuwanda kwema team, the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandei. Pamari pokunyatsotanga ipapa kuti aofa mari yakawanda ndiya.
Pamusoro pezvo mamoneybags araura zvekare Last Jesse naSterlingala kubva kumanika Diamonds pamwe naDenzel Kumalo uyo abva kuHighlanders, avo vabatana nevamwe kuendera mberi negadziriro. Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu uyezve anoita zvekubheja mitambo vatinashemuseti vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu vari kuona mukombe wegore rino weCastle Lager Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum is a team
ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve gas platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichava budira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno, asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele, avo vati makundano aya achatikurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaWarriors iyo yakati wandei gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa goridhe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Tungabili Nkomo munhau dzeIsiNdebele.
Sokuisika tisendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechona njani mthakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
izina labona lawa mapemba sizathi ngamasuku labona lawa bantu abaphumi sibathenda ukuthi bareportile sebejika futhi babenjalo banqabe kuye kusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasukumeka njengokusiphathe kabuhlungu kavele kunengi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni owe-state of the emergency okulwisana lezigebengo ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Asila zona kuthiwa isikhali bangenile babhuduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphumalele insizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga isikhali ezifana lempemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalathe lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant athi athethe leli nyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide zihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abanengi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye yikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye kuthiwa yinsindaba phendula abadala kwababesithi kona icala lembulingube lingene lava abantu sebephelile so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo andjalo bayakwazi ukuthi khathe siphandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle so asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abachaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu hambe baketha nesikuyelizulu besile sipangano kathesi la yacalithi senzenje isipangano yoyoyoy bengaba babaphika babaphika okunaka baze babavuma yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu angathiwa ngamashirugi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikuyezwa lo yedwa kuthiwa useke wabotshwa nxathiwa babotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yiyo kuthiwa libandla seliphele ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njengebandla lempi yithi esingagugula olukulelilizwe
ukhona kuvelele ngaphi kahle kahle ukuthi ebathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC
hayi abantu abangakuphendula ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele belathi besivele sesikuzwile sobesesibamelile so ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kazulu ukuthi uzulu abe sethiyana lokuthi amashulubhi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bathi baphefumule ngoba kabaphefumuli bakithi sizalwane zasezimbabwe thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yeni kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini
asila sona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma belengisizandla
unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe-state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama
linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ewoteleni yeholiday inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe-European Partnership for Responsible Minerals, EPRAM, wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide, unkosikazi Joyce Nkomo, utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaliqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka i-report yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezithi. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphume sizibathembe ukuthi bareportise sebejika futhi babe njalo banqabe kuye busuku asibaboni so khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisawureporti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso
kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho
ngoba namhlanje sokuphelela isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokuthiyana ngokuthiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from uMP kanye lama-locals ukuthi khona into lekayintshintsho
ukuthi lokho kwakunazelela ukuthi lo sokuqedisa njalo futhi enye into bakunazelela ukuthi ezongezinxa kuyizigaba bakunazelelana i-targeted neyethusize ngekethi yibantu sisifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kuthazwa abantu ukuthi into leyi ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyesile kusiba kungani yakakasa lokhu senze isishoma nje buhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day and abantu bakhona bababotshwa bazabotshwa bakhona babotshwa bakhuphi bazwa ukuthi izinto khona laba abamasemba sala sibabotshwa bahlala siyamanga sengaze ngajesu.
Umeli we-Highfields East edalele ephalamende engelinye lamalunga ekomiti ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bucangi.
Just one word from his experience. Stop it. The issue to do in the matches will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela ilizwi linye kuphela elingathiwo ngumongameli ukumisa lokhu kuganga lisiyatshona ilanga kuyabe sokuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende umnumzana Rangarirayi Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an act of criminality.
Ngona ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini bese kusiba labantu abathi akonke lokhu okwenzileyo bakuthwale ngemota. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngozi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesisela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphaniphani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, umnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi ohulumende bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgomo eShuro wayengumeli weZimbabwe kweSouth Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni ama-special dispensation permits uthi mhlawumbe ungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Wayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifika kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba babahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgoneshuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba esidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi iofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa umkhono weshuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Yes, I think the service charges are quite fair.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele kuofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iy'ndleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba umkhono weshuro uthi basakhulumisana lohulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza asebehlala kwamanye amazwe abaningi. Bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshuro uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezijeneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are met representatives through our Minister of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi Ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanelo Registrar General. Udaba ngeke banakekela yini laba abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHabroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana nabeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction ngendlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono yeshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheni zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 yiSabron kwele Botswana.
Live talk namhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashurukwe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi ukuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha egcodoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uMark Harrison. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ufike kobulawayo namhla emini utshele intatheli izindaba ukuba iqembu le-Highlanders yilo iqembu elikhulu kwelezimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu le-Highlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kwelezimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayo le-Cape United nilele Harare City njalo uthe yena injongo yakhe ngeyokuqeda umbuso weqembu le-FC Platinum lona eselibe zintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is 3 years on the bounce, they need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebephakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakane lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong yena osengumqeqeshi weqembu le-FC Platinum. UMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza yikuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abaningi ukuze benelise ukutshaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wayengumsekeli wakhe kwiqembu le-Cape United le-Harare City uMark Mate esithi uMate uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kwiqembu lebhoso. UHarrison isizwala ngesengilandi njalo wadlalela amaqembu akhonale abalisayo le-Port Vale kanye le-Stoke City engunozinti. Uqeqeshe kweminyaka eminingi eselizweni lase-South Africa ikanti uye wasebenza njalo emazweni abalisayile kuTswana kanye leBangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu le-Amabhuvesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So shithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Indlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili ezibhekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Tshintsha Ndoda, Vazhwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle. Litholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bayasithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sinepage kuFacebook, uyangena nje kuFacebook uthi khanda mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabatshela wapi amazwi?
Engingakutshela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kini, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo nakithi nje, ungasifonela kona lamanamba u-0619636853. Siyatholakala lapho, ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba lothando manje isukile umhlaba wonke unje awubathinte lapho jebo polisi mazisa ngale kathaya yabo para jeka.
Khanda Mhlophe Neighbor Boys behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.